chekutanga chandingada kutaura chandinoona chashanduka kubva pakabva pamugabe pachigaro ndechekuti political space kana mararamiro edu atinoita tichitaura nezvematongerwo enyika akasununguka kupfuura nguva yakanga ina vamugabe vachitonga. Nguva yakanga ina vamugabe vachitonga zvainetsa kuti vanhu vakurukure zvakasununguka nezvematongerwo enyika, sezvakuitika mazorojero, ukapinda mukombi, ukapinda mubhazi, ukaenda kupi, vanhu vanenge vachitaura vakasununguka nezvematongerwo enyika. Chepiri chandinoona zvangu chakati shandukei mabatirwo ebasa rehurumende ari kuitwa. Tinoona kuti vamugabe vaingova munhu aingomuka mangwanani vongotaura kuti nhasi kuri kuitwa zvakati, asi chandinoona chakatisiyanei pana vamunangagwa ndechekuti vanozama kuti vaite vachitaura nemastakeholders kuti apa todii, tofamba negwara ripi. Asi chandinoona chisina kushanduka zvamuchose inyaya yehuori. Nyaya yehuori inenge iri kunetsa hurumende yedu. Hurumende yamugabe yange ine huori, iripo ine huori, uye mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanenge vari kutambudzika kuti vagone kunogadzirisa nyaya yehuori yauraya nyika yedu yeZimbabwe.
Vachivasa munoonawo senyaya?
Ya, semaonero edu sebato rinopikisa reNC toona sekuti hapana chatichanyaya kuchinja kubva kutongo wamugabe kuchinda kune wamunangagwa. Ndonga zviri pachena kuti vanhu havakangofanana. Tikatarisawo titarisa paurombo hwemunhuwo zvake anenge ari munyika, tinoona kuti hapana chatichanyanya kuchinja. Mari ichiringonetsa kuwana, mabasa haako, mune kutambura kwakawanda munyika. Vanhu vakaenda kuzvipatara havawani mishonga. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tinoona kuti no, hapana chatichadi chachinja. Nyaya ingoripo ndeyengoti hurumende yavamunangagwa chakangochinja ndengoti pane hurumende yezanupiefu yakutungamirwa navamunangagwa. Hurumende iyi haina chayakatonyanya kutosiyana neyavamugabe yaivapo iyayo. Zviri pachena kuti kuvana vezimbabwe kuti tikanyatsokutarisa kusiya kwezvishomane zvimwe zvanga zvitaurwa nehazvanzi yangu Linda izvi, zviri pachena kutiwo pano kwasawanikwawo pachinzi pachinjawo zvimwe zvakaita sokuti pamwe hapana kumbunyikidzwa kwakanyanya nezvimwe zvakadaro. Asi kuti tikatarisa futi panyaya idzodzodzo kune zvimwe zvinenge zvitonziwo zviri kuitikawo kunzi hurumende haisati yatomuya kuchinja kune kodzero dzevanhu kuti vanowanikwawo futi vachimunyikidza kodzero dzevanhu. Saka sokuona kwedu isu seNC toona sokuti ha chinoda kutochinja ihurumende yezanupiefu. Asi kuti hatingaexpect kuti panganzi pane chenji kana kwanzi ingori zanupiefu ingoripo iyoyo. Tangochinja ndechengoti mutyairi webhazi ndiye angosiyana. Bhazi richingori rimwe chete iroro, ritori bhazi ratongoziva kuti amavhiri aya arigona kuchinja mudhiraivha wacho agona kunge uchikwindisa kuside receiver, richingori bhazi rimwe chete iroro.
Todzoka kwamuri muzvare masarira, mungati chakaitika muZimbabwe ichi kupidigurwa kwehurumende nemauto here kana kuti nevanhu?
Chokwadi chaicho ndechekuti vanhu vakashandiswa nemauto. Asi nguva yandaitaura ini saLinda ndisina kumirira bato reMDC Tigoro rakapfuura kuti zvinhu ngatitei tichiziva kuti zvichange zvakamira sei, ndakatukwa zvikuru pasocial media apa ndichinzi aiwa ndoiyoyi nguva ngatibvisei munhu chero tichimubvisa nenzira yakadii. Ndizvo zvainge zvakakoshera vanhu panguva iyoyo. Asi kuti tiramba tichida kudzamadzama mune chiitiko icho chakatoitika kare hachisisiri chinhu chichiri neuremu. Asi zviripo pari zvino pazuva ranhasi sevana veZimbabwe pakuti tava nemakore mazhinji kuti tichingoona kurwisana kwemapato mukati menyika ino, asi hapana kumbobvira pakaita shanduko kamararamiro echizvarwa chemwana wemuZimbabwe agere kumaruwa kana kuti agere kurokesheni kana kunzvimbo yakadzikisirika. Icho ndochinhu chakakosha chatakufanwa kuti titange kutarisana nacho kuti tosimudzira sei raramo rezvizvarwa zvevana vemuno muZimbabwe vari kutambudzika vasina chouviri, vari kutadza kubata kana one bond note. Kune vamwe vasatamboribata vasina kana kumbosevenza kana kuita payslip. Ndinofunga ndiyo nhaurwa yakakosha yatinofanira kutanga kutaura nezvayo kuti vana vezvizvarwa zvemuZimbabwe vosimbuka sei, vobatana sei kuti vativa kune hurumende iripo kusvika muna 2023 tiri kuda mabasa, kuda chehuviri, tikati kunoraramawo zvakanaka tichienda kuzvipatara kune mishonga. Nekuti dambudziko ratinaro randakaongorora sevana veZimbabwe ndotoda kuramba tichitaura zviri shure, toramba tichitaura zviri shure tikanganwa zvanhasi neramangwana. Zvirizvo zvakakosha zvinofanira kuti zvigadziriswa.
Touyawo kwamuri vachi vasati tichipeta nyaya iyi. Mungati wali wakashandiswa here nemauto kana kuti zvanga zvakakodzera kuti vamugabe vaende nei ipi zvayonzi?
Aiwa, nyaya iripo ndeyekuti vana veZimbabwe vanofanirwa kutonzwisisa kuti dambudziko riri muno munyika nderekuti zvinhu zvese zvinoitwa nevana veZimbabwe vakawanda vachitenderana. Zvizhinji zvachozvo ndozvinozoratidza kuti ndizvo zvinoita kuti nyika isaenderera mberi. Hakazikoke kutanga vachiita zvinhu zvakadaro. Tikatarisa chiro kumasure kwese uku, Constitution yavakavhotera isusu seNC tidaiwa maakuvhotera mutemo wakashata. Constitution iyo ikavhoterwa ndofunga kuti takaona mashatura yakaita paelection yadarika iyi yaakuzoaplaiwa. Saka dambudziko riripo nderekuti vana vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti zvinhu zvematongerwo enyika hazvisi zvokungowira nekuti vakawanda vari kuti zvakati.